Mukuru wesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivhaka vanoti hurumende mapurisa pamwe nemamwe masangano vari kuita basa rakanaka kurwisa kushandisa kwezvinodhaka asi vari kuvasiya muzvirongwa zvavo nekusaziva kuti vamwe vavo vakatarisanawo nedambudziko iri.
Vanhu vane hurema vanosvutavo fodya dzinodhaka, vanomwavo madoro anodhaka semashandisirwo azvinoitwa nevamwe vasina hurema. Saka kusiya vanhu ava muurongwa hwose hwepurogiramu kwatiri ndiyo inonzi exclusion.
Mumwe wechidiki akaremara anofamba newiricheya mumasvingo uye achiita basa rechihwindi panokwirwa mabhazi anoenda kuHarare nekuBulawayo vakuda kwashe manyere vanoti vanoshandisa zvinodhaka nekuti vakangofanana nevanhu vese. VaMoses Chitombo avakaremarawo vanoti semaonero avo vakaremara vakawanda varikushandisa zvinodhaka.
Saka participation haizonatsubuda nokuti kazhinji mukaona nyaya yedrug abuse kana ichitonyanyotaurwa nevanhu vakaremara inogona kutova neinfluence yakanyanya nokuti vanhu vazhinji vanoita drug abuse they end up vatova vanhu vatori personhoodzapiri because vazhinji vanoafectwa mentally. Saka vanhu ivavo vanenge vatouya kumaorganization kuti zveevanhu vakaremara.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD Muzvare Vongaitinarwo vanokurudzira mapazi ehurumende kuti asavakanganwe muzvirongwa zvavanoita.
Ndiri kuti tinokurudzira hurumende nemapazi akazvimiririra kuti vange vachiinclude vanhu vane madisability mumaprograms avo ekudzivirira drug abuse nekuti vanhu vese nangu vane madisability vanogona kuva affected nenyaya yedrug abuse. Chinopusha munhu kuti aite azoabhusa madrugs zvinhu zvakasiyana siyana. Bati zvinhu zvinowira vanhu weda une disability kana kuti hauna.
Mutauriro wemapurisa munhu remasvingo vakuda kwache dhewa vanoti havasarudzi pakuita zvirongwa zvechenjedzo asi havasati vatanga kuita zvirongwa nevakaremara vari vogo.
Takanangana navo vega hatisati asi we will consider that kana tawana maplatforms atinogona kuvawana. But hatingati tavasiya kunze nokuti pose patinoita they can listen to the radio, they can also access ma public gatherings vatinenge tichingoita vachizvi varipo vega vasina vamwe hayo vatataita but we are free to do that kana taona platform yacho.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi iro rine vana vari kusangana nedambudziko iri vataungana ndoro vanoti vari kushanda nemapazi ose emunyika kusanganisira vakaremara kuita zvirongwa izvi zvekurwisa dambudziko iri.
Hakuna kwatiri kuti vakaremara vanosara kumashure ndoo vatitori kuda kutotaura nawo. Tinotaura nawo vakawanda chaizvo vakaremara, tinotaura nawo muzvikoro medu uye tine maprograms atinawo anenge akanangana nawo nenyaya yedrug and substance abuse.
Mukuru wepachipatara chengoma huru Dr. Parinyato Maramba vanoti varwere vavo vazhinji vari kubva kuvanhu vanotora zvinodhaka asi vakaremara vashoma.
Tinozama kuti vaite zvakanaka bati vazhinji vacho vanonga vachitobuda kumutorero kana vapota mka vazhinji vacho I think it's because vanenge vasina zvimwe zvokuita pavanongobuda they go back to their normal izvona zvavashaira.
Mukuru webasa munyaya dzezvevakaremara mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vange vasingadairi nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindira mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo kuti tinzodivirawo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.